Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe chulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikumi 21 2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zambia yomhangarira Zimbabwe kuSADC neAfrican Union mushure memashoko ainoti ndeyekuisvokosva akataurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamusangano wavakaita navaVladimir Putin mutungamiri wekuRussia.
Ini tariro yangu ndeye kuti deta chiwana vechidiki vacharongedzeka nematsimba akadai vachaona kubatwa kwebasa rakaitwa nemuranda kadza Zorora.
Mutori wenhau weStudio 7 Lucia Sini aradzikwa nhasi muHarare. Nengo dzebato rinopikisa are Citizens Coalition for Change dzakasungwa nekuitwa kafira mberi nemapurisa dzodzoserwa mutirongo zvakare kusvika svondo rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muZambia vaMulambo Haimbe vaudza dare reparamende ravo kuti vakumbira veSADC neAfrican Union kuti vapindire pakusvokoswa kwavanoti kwakaitwa nyika yavo neZimbabwe nekuda kwemashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa apo vaiita musangano nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin musi wa6 mwedzi uno. Vamunangagwa vakabuda pavideo vachiudza vaPutin kuti vaida rutsigiro rwavo sezvo Zambia yave kukonzera kusagadzikana muZimbabwe nekuda kwekudyidzana zvakanyanya neAmerica. Asi Zambia inoti inoda kuwirirana nenyika dzose kusanganisira iyo Zimbabwe, America neRussia yacho. Taedza kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Zambia yati yakabatsira Zimbabwe munguva yehondo yerusununguko uye ikatokurudzirawo kuti zvirango zvakatemerwa ivo vaMnangagwa nevamwe vavo zvibviswe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vamunjodzi Mutandiri vanoshanda nesangano reSouthern Africa Liaison Office kana kuti SALOM.
Zambia zvayaita yaratidzawo kuti vanonzvisika machannels ekuadresa magrievances kana kupokana nedzimwe nyika. I think kubva pakutanga pakataura President Emerson vaina vaPutin zvavakataura, Zambia yakati aiwa ticharesponda nenzira dzakafanira. And ndofungidzira kuti zvakakosha kuti nyaya idzodzi dziadreswe. Ndinyatsonzwisisi zvangu kuti sei hurumende yeZimbabwe yaramba yakatsimbirirana neZambia kunge vari kuda kutsvaga kurwisana neZambia kana kupopotedzana neZambia.
Zvii zvamungatarisira kuti zvingaitwa neSADC neAfrican Union?
Chatinofungidzira uchofanira kuzoitika ndechekuti SADC neAU zvinofanirawo kuratidza kuti zvine mazino zvinokwanisa kuadresa machallenges anenge achisefana nedzimwe nyika sezvakaita izvozvo zvokuti tension yacho yaramba ichingokura ichingokura. Hazvidi kudaro kuvavakidzani, saka ndichifungidzira kuti Zambia zvayaita zvakanaka pane kuti irambe ichivaitewo zviri kuita Zimbabwe yotangawo kungopopota nekwairi. Kufungidzira machannels avashandisa machannels akanaka. Challenge inozongouya ndeyekuti SADC ine mamekanizimu here ekuti vamunangagwa pavanenge vachicheya SADC vasazoinda fierce.
Asi tichitarisawo izvo zviri kuitwa neZimbabwe, yaisangofanira kungokumbira ruregerero here panyaya iyi kuti nyaya iyi ipere, nekuti vanenge vari kuti pakangovhiwa chidembo paruzhinji, nyaya iyi yaifanira kutaurwa pasina vatori venhau.
Tofungidzira kuti kubva mumaonero edu edu muoparetero unoita nyika yeZimbabwe, atingi ritori dambudziko rekuti zvinotaridza kuti vanotonga kuZimbabwe vakazara nechimwe chimbindindoga chekuti hatiudzwi zvekuita.
Nyanzvi munyaya zvematongerwo enyika vamujodzi Mutandiri, vanoshanda nesangano reSouthern Africa Liaison Office kana kuti SALO, vari parunare muJohannesburg, South Africa. Mutori wenhau weStudio 7 Lucy Yasini, uyo akashaya nemusi wemuvhuro, aradzikwa nhasi kumarinda eGlen Forest muHarare. Hama, shamwari nevezvematongerwo enyika vapa uchapupu hwekubata basa nemazvo kwaaiita. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda vatsanangura mushakabvu semunhu aive neushingi, rudo achigona basa rake, uye vakadzidzisa vechidiki vakawanda kuita basa rekutapa nhau munyika. Mutungamiri wesangano rinomirira vatapi venhau vechidiki munyika reYoung Journalists Association of Zimbabwe, Valeopold Munende, vaudza gungano parufu kuti vakadzidza zvakawanda kubva kuna Lucy.
Zvekuti story yaizo kuti yabuda mangwana iwone uchidada asine uchizva kuti hai hafu job yakaitwa ne
Mutapi wenhau zvakare aive shamwari yaLucy, Sofia Mapuranga, ati mufi akabatsira vatapi venhau vakawanda zvekuti zvichanetsa kuvhara vendera asiya.
Mukadzi yanga akashinga mubasa rake. Mukadzi uyu anga ari focus in her work. Sevatori venhau kunyanya isusu vechidzimai, we learnt a lot from Lucy. Kana wangu ari munhu aida hako kudzidza, waidzidza. And ndinoda kungokurudzira kune mamwe majournalists esasar kuti let's reflect and tishandise zvatakadzidziswa naSis Lucy in our work, and I'm sure we'll make it.
Vamwe vakashanda naLucy kuZBC vanosanganisira Elizabeth Chengeta naTilda Moyo vati varasikirwa nekushaika kweshamwari yavo, iyo vatsanangura semunhu aiita basa rake nemazvo kubvira kuZBC. Tilda ati,
tinongotenda Mwari tichivimbawo vana vechidiki mapindawo muindustry yejournalism, ndofunga madzidzawo zvakawanda uye nemashandirwo azvinoitwa uye nededication yamunofanira kunge muinayo mubasa. And remember, it's not just about kushanda kuti nditambire.
Masangano anomirira vatapi venhau munyika anoti ZUCH, MISA neMedia Center atenda basa guru rakaitwa naLucy kusimudzira kutorwa kwenhau asingaite zveuori. Mukuru weMisa Zimbabwe Dr. Tavani Moyo vakurudzira vatapi venhau kuti vatevedzere matsimba aLucy.
Iri tariro yangu ndeyekuti dei tachiwana vechidiki vacharongedzeka nematsimba akadai, vachaona kubatwa kwebasa rakaitwa nemurandakadzi azorora.
Vaimbo vemutauri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vati zvakakosha kuti vatapi venhau varemekedzwe munyika nebasa guru ravanoita.
Mhuri yekwaLucy zivai kuti isu tikuona gamba, isu tirikurespekta legal, isu tinomusaluta, tinomuselebreta. We give her the assurance kuti comrade Lucy, a veteran journalist, ziva kuti isu hatizodududzi. We are going to finish and finish business yekudemokratiza Zimbabwe.
Izvi zvatsigirwawo nemutungamiri webato reLabour Economic African Democrats amai Linda Masarira. Mushakabvu asiya vana vaviri. Vakuru venhepfenyuro yeStudio 7 vatiwo varasikirwa nemutori wenhau ainge akazvipira pabasa uye akashandira nhepfenyuro iyi kubva muna 2008. Ndaka mira Studio 7 Marare, Dini Godwin Mangwisha.
Mutungamiri wechimwe chikwata chebato rinopikisa Citizens Coalition for Change wa Johnson Timber ne vamwe vebato ravo vanodarika makumi manomwe vakasungwa nemusi wesvondo vacharamba vari mutirongo kusvika svondo rinouya sezvo pasati papiwa mutongo pachikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba. Vakasungwa ava vaida kucherechedza zuva remwana wemuAfrica kana kuti International Day of the African Child vari pamba pavatimba kuAvondale muHarare. Asi mapurisa akabva asvika pamba apa ndokutanga kuvarova zvakaipisisa achiti vaironga kuratidzira. Vebato rinopikisa reUnited Zimbabwe Alliance rinotungamirirwa namai Elizabeth Valerio nerimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International vashora zvikuru kusungwa kwevanopikisa ava vachiti kuvambunyikidza. Mugozeya nezvenyaya iyi tabata rimwe gweta revasungwa ava vaAgents Gumbo.
Vachitsi vakange vati nhasi vachaudza vamwe vafakazi vaviri vachange vachipa humboho kuti sine mhaka yei vachiti vasungwa vakawana asi nhasi vatadza kuudza vachitsi vaya zvinova zvazokonzera kuti tienderere mberi tichipawo nyaya yekuti tichipawo humboho hwedu hwekuti sine mhaka yei vasungwa vachifanira kunge vachitongwa vachibva kunze.
Saka dare rati kudii nhasi ipanyaya yekuti vanhu vopiwa here mari yechibatiso kana kuti kwete
mabhushinzi ose aitwa dare zvicha pamutongo waro kana kuti ruling yayo musi wechipiri vhiki rinouya zvinova zvinoreva kuti weekend yose vajameson timber pamwe chete nevakasungwa navo musi wesvondo yapfuura iyo vacharamba vari murimand prison.
Ko vakakuvara vari kurapwa here zviri kufamba sei?
Nezuro dare rakapa mutongo kana kuti order yekuti vose vakakuvara vakange vatakange taita chikumbiro kudare tikavatonge vari kuchipatara asi havana kupiwa bail asi vakapiwa mukana yekuti vaende kuchipatara vanoongororwa vari kuchipatara nekuti vamwe vacho vakavhunika mitezo saka hazvigoni kuti varapwe vari kurimand prison hazvigoni kuti varapwe vari muchizarira asi vakanzi vari kuchipatara ikoko vanofanira kuramba vane vari pasi prison service.
Asi mune hurongwa here hwekutorera mapurisa acho ari kupomerwa mhosva yekuvarova matanho?
Hongu tine hurongwa munyaya kuti bumbiro remutemo haribvumidze kuti mapurisa chero paanosunga vanhu arove vanhu nekukuvadza vanhu.
Rimwe gweta renhengo dzeCCC dziri muusungwa vaAgents Gumbo vari parunhare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu zviuru zvina vanonzi vanofa muKenya gore rega rega nekuda kwekurumwa nenyoka uye vamwe zviuru zvinomwe vanoguma vaoma mutezo nekuda kwekuparadzwa kwemasango vanhu vachivaka dzimba kurima kana kushandukawo kwemamiriro ekunze nyoka dzakawanda dzinonzi dzave kupinda mudzimba dzevanhu. Panonzi pane kurwisana kunotyisa muGaza pakati pemauto eIsrael nechikwata cheHamas. Israel iri kukanda zvombo kubva mungarava dzehondo, motokari nendege dzehondo. Bazi rezveutano muGaza rinoti vanhu gumi nevaviri vaurayiwa nemauto eIsrael nhasi. Vamwe varimi vari kuchema chema kuti nyaya yeuori zvikuru muzvirongwa zvehurumende zvinenge zvakanangana nekuvasimudzira iri kuvadzosera kumashure zvakanyanya zvopa kuti varambe vachinonga svosve nemuromo. Semuenzaniso pane chirongwa chemari inoda kusvika mamiriyoni makumi masere nemasere kana kuti 88 million United States dollars yakaparurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yekupa varombo kumaruva mbudzi kana kuti presidential gold scheme isina kufambiswa zvakanaka. Anunurai jena anoti panyaya inotevera.
Mumwe mugaro wekumhondorongezi vanaison chivavaya vari kuchema chemawo kuti havasikunzwisa kuti sei vari kunzi vabhadhare zvakare imwe mari inosvika madhora 14 ekuamerica kana vachida kupiwa gotora rembudzi.
Mbudzi takapiwa asi tikanzi tibhadhare mari inoita 14 US dollars yekuchengetedza mbudzi yehono yatisingazivi kuti iri kuenda kuti nekuti programu iyi ndeya president.
Mambo Chundu vaebo Chundu vanoti
kudo kunine mari hatina mari machi saka hakuna tikamupiwa station hatatakwanisa kuwana kuti tirezi mari dzacho dzinodiwa dziri. Rarari tinongosanganisa wombudzi dzodzodzo dzinobereka wonembudzi dzakanaka tutama gosini dzakanaka.
Vakapiwa basa rekutenga mbudzi idzi inhengo yezanupf central committee vamike Chimombe nemumwe wavo vaMoses Mpofu. Asi mumashoko kuvatori venhau komisheni inoona nezveuori yezimbabwe anticorruption commission inoti mari inosvika mamiriyoni makumi mana kana kuti US$40 million yakapiwa vaviri ava yakashandiswa kutenga mbudzi shoma shoma imwe yakawanda ikatengeswa dzimba nemotokari pachiitwa zveori. Hatina kukwanisa kubata vaviri ava kuti tinzwe divi ravo. Chirongwa ichi chakanangana nekusimudzira varimi vekumamisha vakwegura shirikadzi vakaremara nenherera uye vaifanirwa kupiwa mbudzi dzinodarika zviuru mazana makumi matanhatu nemakumi matatu nemaviri kana kuti 632,000. Chirongwa ichi chakaparurwa naMnangagwa Mbune kuchipinge muna 2022 vachivimbisa kuti maruva ose zviuru makumi matatu nemashanu kana kuti 35,000 aizopiwa sheshe gumi nenomwe uye hono imwe chete. Mbudzi idzi dzaizotenderera mumusha sezvo painongoita mbudzana inobva yaendeswa kune imwe mhuri. Mukuru mubazi rezvekurima mudunhu reMashonaland West amai Evelyn Ndoro vanoti havasi kufara neuwandu hwembudzi dzavakapiwa.
Yado second year running na last year dzakangoya zvi40 dzakapiwa pakaisa presidential rally ukoko saka hatina mafigures hatingoshanda nemiri outfigure kuti 6,000 that we don't know when they will come.
Amai Ndoro vanoti mumwe aiva pambudzi ndiva Chimombe.
Ini handizi kutengesa kuone contract then vana one of them was Chimombe but handizi kuti yakanga iri kampani iti yange yakapfika macontract akaitwa neministry.
Munyori mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obed Jiri vanoti havazive kuti vanhu vakapiwa mbudzi vangani chaizvo asi kune vashoma shoma vakawana mbudzi idzi vakaita saamai Sibongile Wata vekumakonde kumashonaland west vanoti chirongwa ichi chichavabatsira.
Chirongwa ichi chembudzi chakanakira kuti madzimai ekumaruwa anokwanisa kuzvimiririra kuti iunderstand kuti upenyu hwekumaruwa huri pakurima nepakupfungwa kwezvipfuwo zvinosanganisira even pakuhuku doro idzo mbudzi dzichisvika kuiven mombe.
Amai Wata vanoti nyaya yekuti mbudzi ikabereka yopiwa mumwe inosimudzira vanhu vakawanda. Mumwe mugaro wekukariba muzvari Hezo Jonasi vanoti chirongwa ichi chakakosha zvikuru kumadzimai anowanzosiyiwa mumabasa ebudiriro munyika.
Vazhinji vamasingagoni kana kuzvishandira asi apa unoda kweprogiramu yatakapiwa projekti tikuona kunge ichasimudzira madzimai akachiwana.
Hurumende yaitiwo dzimba mazana matatu dzakapiwa mbudzi kumatebereland north nesouth asi nyaya yehori iri kukanganisa zvirongwa zvekusimudzira varimi zvakaita sepfumvudza nechecommand agriculture. Bazi rezvemari rinonzi rakarasikirwa nemabhiriyoni matatu nekuda kwechirongwa checommand agriculture. Ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.
munhau dzemitambo, Zimbabwe Olympics Committee inoti pari zvino pane vatambi vemitambo yakasiyana-siyana vashanu vakwanisa kubudirira kuenda kumakwikwi eOlympic Games ari kuitirwa kuParis kuFrance mwedzi unouya. Vatambi vakwanisa kubudirira kuenda kumakwikwi aya pari zvino vanoti vamhanyi Isaac Mpofu, Tapiwa Makarau, Rutendo Nyahora namakanaka Ishe Charamba, Steve Cox anoita zverowing. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mutsanganya uye weStudio 7 abata vari kutungamira chikwata ichi kumitambo iyi varingisai mapondera.
Pari zvino vatambi vedu vakwanisa kuti vainge vachienda kumaolympics vashanu. Tine one marathon anonzi Isaac Mpofu, murume anomhanya malong distance aya atinoti mamarathon. Koita anoita zvemabots zvezvikepe anonzi Steven Cox, uyo anova akakwalifaya. Tozoitawo futi zvakare vanoita zvekumhanya izvi tingati masportsfield muma200 meters. Kune mukomana aripo akakwalifaya pakare ipapo, uyezve tinewo musikana mumwe chete marathona Nyahora anova iye achange achienda akamirira vamhanyi vechidzimai akakwalifaya kunge achienda. All in all, pari zvino tine atingati masportsperson vashanu vakakwanisa kunge vachivarinomirira Zimbabwe. Tichiri kutarisira kuti pane vamwe vachauya kubva kusini, haisati yapedza sini irikupedza iyo musi wa24 June. Saka tichiri kutarisira kuti pane vamwe vaviri vatatu vachange vachigena chikwata chedu ichi.
Chikwata chezimbabwe chichasimuka rini kubva kuZimbabwe makananga iko kuFrance?
Maasimukiro edu anoti siyanei zvichienderana nekuti makombetishen akamira zvakadini. Inini chemutungamiriri ndichatanga kuenda naadministrator tofanwa kusvika kumusi wa18 July, ndoba tinota tirenge tasvika. Zvino vamwe vedu ava vatange vamwatovanavari kutsana kugadzirira magengo ari kugermany, vatange bva kugermany ikoko vakananga kuParis, vari munewo muzimbabwe vatange vachisimukawo vachiuya zvichingodaro zvichidaro. Zvinenge zvichienda nekuti makombetishen avo ari kuitwa papi akamira zvakaita sezvo.
Makwikwi aya akareba zvakamira sei?
Makwikwi aya achaita iwo kubva musi tichatanga kuti makwikwi aya achatanga kubva musi wa 19 kusvika musi wa12 August ndokureba kwakaita. Asi pane akasiyana-siyana anenge achiitika pamakwikwi aya mhando nemhando dzakasiyana.
Avo vanga vari mutungamiri wechikwata cheZimbabwe chichaenda kumakwikwi maOlympics kuParis varingisai mapondera vachitaura naMavelous Mutsanganya weStudio 7 vari muHarare. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndidzidzire maswera sei? Aiwa indaswera zvangu. Ndirimo muno muZimbabwe zvangu. Inini ngada kutaura panyaya yekuti avari kuzi vakaita huri vamutsvagwa ne-anti-corruption ana Chibvayo naana Nhinga. Idzi nyaya dzadziende kumberi idzi.
Pastudio 7, muri sei? Zvinoitwa naChivhayo zvinaonaka. Chivhayo asati daro vedu wetu. 40 miliyoni vakomana dei yakaiswa muzvipatara vakomana. Vanhu vasadaro, vanhu vezanopiefu vanoitireko kudaro vakomana? Hei, mutiudziro MP wekusanyati uko kuti kambamura kuti network vedu we. Asadaro kambamura vakomana.
Pastudio 7 makadikwa naJonga makadiko. Inini ndine zvihundu mbondinetsawo ini panyaya yemapuresidenti Zimbabwe. Ini ndine mumwe wevatsigiri vezanupiefu vati zvimwe zvacho zvaakuita nemapurisa edu munyika medu ka zvimwe zvacho hazvizoiti zvaakunyadzisa. Ndakabatikana chaizvo namai avo mai vechikuru vachinzi varohwa nemapurisa. Mapurisa emunyika medu hasisina respect. Ndakaonzwa kubatikana. Ndiri mumwe mutsigiri zvangu wezanu, asi zvimwe zvaakuitika munyika medu zvaakunyadzisa. Ndipi mai chigaba zvangu, ndiri pano pagoko apa.
Masoja nemapurisa akaramba akapeta maoko achitengwa nemari, hakuna kwatinoenda senyika. Dai masoja apepuka, mapurisa aremekedza zvido zvevanhu, vanotungamirira mapurisa nevanotungamirira masoja vanofanirwa kuvhurika kumeso. Vasatevedza zvido zvemunhu wani, avo vejudiciary ngavaremekedze kodzero dzevanhu. mutemo usingatarisi kuti wabuda muimba ipi. Tarirai zviri kuitika ku South Africa zvinodadisa uye ikonomi yavo muchaona ichikwira, kwete zvekungotaura kuti nyika yedu ikonomi yedu iri kukwira, kana kuzvitutumadza nekushandisa masimba emasoja kana kuti mapurisa. Zveikonomis kugadzirisa ikonomi hazvidi nharo, zvinoda kugara pamwe chete, kwete zveutororo. Hazvinyukuri nyika mukanwa mamupere.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mashoko enyu paWhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo weR&B Zim Dancehall Kudzai Sigauke, anozikanwa nerimagitare rekuti Sisianti. Ngatinzwe hurukuro yaita naIvan Zininga weStudio 7.
Takatanga zvemagitare in 2012.
Ah, 2012 wanga uchiri mudiki iwe. Vabereki vakazvitambira sei?
Vabereki vangu from day one brandishiri mudiki, brandishiri ka 2-year-old say. They knew kuti this is what I wanted to do, because ndaigara ndichingoti mama, daddy, one day ndichaita munyimbi mukuru. So yeah, the day came kuti ndiite music yacho, na vakangondipoma blessings avo, and they've been supportive ever since.
Veruzhinji vari kuitambirawo sei mimhanzi yamuri kurova?
Hey, vanhu vari kufarira the new song, Need Your Loving, that I just released. Vari kuifarira zvekuti, and I'm so blessed right now. I'm so grateful. We like to get down, 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 down.
Matambudziko aunosanganawo nawo ndeapi?
My challenges that I've been facing are mostly financial. Vision yandinayo inoda a bit of big. So that's been my challenge, but I'm getting there slowly getting there.
Ko vanoda kukubata vanokuwana kupi?
Vanoda kundibata, they can find me on social media, Facebook, Instagram or TikTok at @CCYantiSix. Alternatively, vanogona kunditumira an email CCYantiSix@gmail.com.
Was a Friday chimbotipakanzi wisaka igidige.
Okay, so this is a single inonzi Need Your Loving.
Oh, I need your loving. I just gotta have your loving, my baby. Oh, I need your love. Come give it to me on and on and on and on and on and on long. Oh, I need your loving. Yeah, yeah. Oh.
I enjoy the song.
Kambo kanonzi Need Your Loving kubva kuna Kudzai Sigauke kana kuti Sisianti. anga achitaura ari parunare na Ivan Zininga we Studio 7 ari muHarare. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk apo tiri kutarisa nyaya yekusungwa kwenhengo dzeCCC. Tashuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri, ndokusiyana mina Kipsube munhau dzeIsindebele.
Soko isika atisenda bako.